chiri rumbi Ama takudza isa dakuti ndiku uone Wakandipa mwenje ndisinga uone Wakandipa marinda kano tenga chifone Asi wakandiramba iwe Wakapika wakati andina chandino bata unofauri rumbi iwe Zvakandigara muchipfuva chekuita panga pasina wanga wazvironga iwe Ndakambozama kumirira kuringa zuva ndichiti uchadzoka iwe Upenyu unochinja iwe Ziya kwabva kwaunoenda usiku mangwana unozodemba iwe Upenyu unochinja iwe Ziya kwabva kwaunoenda usiku mangwana unozodemba iwe Vakapindira andichararama nezvekukumbira upenyu ndaishuvira tiri pamwe ndiwo wandakutetena It's not about how we start It's all about how we finish Don't let life choose your path Unoswera une mafeelings Wakundipindira munganga uchindisota Budiriro yangu yakukusota Tanga tine donzo tiri kurota Asi seri kwechikomo wakazopota Chiwiro yangu newe Yaida kuti tichembedzane tive mbabu imwe Uchindi udzamanyepo asi tichironga pamwe
Unochinja iwe
Ziya kwabva kwaunoenda usiku mangwana unozodemba iwe Upenyu unochinja iwe Ziya kwabva kwaunoenda usiku mangwana unozodemba iwe Wakatanga kundida ndichiri rumbi Ama takudza isa dakuti ndikuone Wakandipa mwenje ndisinga uone Wakandipa marinda kanotenga chifone Asi wakandiramba iwe Wakapika wakati andina chandino bata unofauri rumbi iwe Zvakandigara muchipfuva chekuita banga pasina wanga wazvironga iwe Ndakambozama kumirira kuringa zuva ndichiti uchadzoka iwe Upenyu Unochinja iwe Ziya kwabva kwaunoenda usiku mangwana unozodemba iwe Upenyu Unochinja iwe Ziya kwabva kwaunoenda usiku